Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti dzinotambira nemufaro urongwa hwemafambisirwo emari munyika hwakaparurwa nezuro nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Kunyange hazvo nyanzvi idzi dziri kuti urongwa uhu hunofanira kufambidzana nemashandisirwo emari nehurumende. Gavhuna veReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya nezuro vakazivisa nezveurongwa hwavakati hwakanangana nekusunga mashandisirwo emari senzira yekuderedza inflation munyika. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti kunyange hazvo urongwa uhu hwakanaka havaoni zvinangwa zvahwo zvichibudirira kana pachitariswa zvirongwa zvehurumende zvinoda mari mugore rino zvinosanganisira sarudzo pamwe nemihoro yevashandi.
Izvo zvakanaka, asi kuti zvinge zvichibudirira, zvinge zvichibatsira kuderedza nyaya yeinflation, hunge zvichisupportwawo zvakare nefiscal policy inenge iri tight. Tight monetary policy inofanira kusupportwawo netight fiscal policy, but handione zvichiitika nekuti tiri kutoona mapressure akawanda in terms of my expenditures. Tiri kuona macivil servants ari kudawo kuwedzerwa mari, even mafama manje manje anenge akuda kubhadharwa. Tiri mugore remaelections, kufainanza maelections kunoda mari.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari nhengo yePollard vaTrust Chikohora vanotiwo kunyange hazvo urongwa uhu hwakagadzirisa zvinhu zvine chitsama zvanga zvichibata vanhu mukurarama kwavo zuva nezuva, zvakafanana nekuwedzerwa kwemari dzinokwanisa kutorwa kumabhanga nemunhu pasvondo. VaMangudya vaifanirwa kungoti munhu abvumidzwe kutora mari yaanobvumidzwa pamwedzi chero nguva.
Zviri naniwo pane zvazvazviri, asi isu vamwe tinokurudzira kuti deno malimitsi wayo aigona kungonzi munhu angoita limiti yake yepamwedzi kana kada kuishandisa kamwe chete zviri kwaari.
VaMangudya vakasungawo mwena wekuwanikwa kwemari yekunze kune vanotengesa mari yekunze kana kuti mabirudi change, izvo vakati zvakanga zvave kushandiswa zvisizvo. VaMangudya vakazopa mukana wekuwana mari uyu kune mapoka mashoma-shoma akaita sevari pamudyandigere vanoda kurapwa kunze kwenyika pamwe nevanorarama neurema. Vamwe vari kutambira nemufaro hurongwa hwemafambisirwo emari uhu varimi vefodya nedonje ava vekubvumidzwa kuwana zvikamu 95 kubva muzana zvemari yekunze kubva muzvitengeswa zvavo, zvimwe zvikamu 25 kubva muzana zvove zvemari yemunyika. Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vanoti rwendo runo urongwa uhu wakanzwawo zvichemo zvevarimi.
Zvinofadza kuona kuti VaMangudya vari kuona kutorerwa kwange kuchiitwa mari dzekunze dzange dzichiwanikwa nevarimi pamusika wefodya, donje nehoticulture. Gore rakapera varimi vaitorerwa 40%, asi gore rino vari kutorerwa 25%. Zvinoreva kuti murimi kana achinge apuhwa 25% iri mari yemuno muZimbabwe, kana oda kuenda kunotenga pamusika anonochajwa mari yepamusika mutema, anowana mari yake yava hafu, nokuti vemusika mutema vanotora mari iyi nedhabhuro mari inochajwa neReserve Bank. Zvichireva kuti murimi ari kutorerwa 12.5% pachena zvisina chinomubatsira.
Asi vanoti
zvakanaka kuti dai murimi apuhwa mari yake yose yakakwana 100%.
Vamwe vakafadzwawo neurongwa uhu ndeavo vari muboka rezvekushanyirwa kwenyika, iro rakapiwa mukana wekuti richengete mari yose iri zvikamu zana kubva muzana zvemari yekunze yarinenge rawana. Asi Dr. Chitambara vanoti kunyange hazvo Reserve Bank of Zimbabwe yakauya nezvirongwa zvakawanda zvichange zvichibatsira kusimudzira upfumi hwenyika, dambudziko richiripo inyaya yekuti inflation yemunyika iri pamusoro zvakanyanya, izvo zvichaita kuti mari dzinoberekwa kumabhanga kana kuti interest rates dzinge dziri pasi zvakanyanya, izvo zvisingakwezvi vanhu kuti vachengetedze mari kumatura emari.
Dambudziko rimwe ratiri kuona nenyaya yekuti inflation iri pamusoro zvakanyanya, zvakureva kuti interest rates edu in real terms ari negative. Saka interest rates akaita negative in real terms, zvinoreva kuti hapana maincentive ekuti vanhu vanga vachisevha mari dzavo, uyewo zvakare hapana maincentive kana manyatsamukanwa ekuti vemabhanga vanenge vachikweretesa mari. Saka iroro redambudziko, hai inflation inoita kuti interest rates aite negative, zvoaffecta masavings uye zvoaffectawo zvakare on lending by mabanks.
kunyanga hazvo urongwa hwemafambisiro hwemari huine gwara rinenge ringangobatsira kusimudzira upfumi hwenyika kubva mumadhaka. Dzimwe nyanzvi dziri kusarudza kumira dziri kure dzichiona kana huine pundutso, dzichiti zvakawanda zvirongwa zvaparurwa neRBZ pamwe nehurumende zvinenge zvichiyewedza zviri pabepa asi zvichizotadza kuzadziswa muzviito.